kutanga ndechekuti vanotesa haisi kupembera nekuti vatrump munhu wedu kana kuti chii. Tiri kupembera nekuti vatrump munhu ane pfungwa dzekusada kupindira munyika dzevamwe. Ende haana pfungwa dzekubata-bata kana kurwisana nevanhu vaanenge asina kuburana navo. Vatrump from his statement vakatiwo, "The US is a pressing challenge that depends on preserving an image." Saka this image yeUS yanga yavapa zvinezvi yanga iri yekuda kungodonha hodo muparanzvongo. But vatambi vari kupinda vane chinangwa chekuti vachamisa hondo dzese, vachabvisa rubatsiro rwavari kupa rwokupesa dzimwe nyika dzisina musoro kuti dzite hondo, uyezve vachakurudzira nekuumba runyararo mupasi rese tenderere. Tanoda kwaizvozvo isusuwo veZimbabwe tikutarisira kuti vatrump nematauriro avo nekuti havadi kupindura nedzimwe nyika vachabvisa zvirango zveupfumi zvakarohwa Zimbabwe neAmerica. Saka tikutarisira Zimbabwe rinoona kuti vatrump vachatibatsira and zvichashanda in that manner.
Vadzokora, manzwa zvataurwa navamavhaza nezvikonzero zviri kuita kuti vafunge kuti aiwa hurumende yavatrump inenge yakasiyana nehurumende yavabiden, munoti?
Chekutanga, regai nditende mai Kamala Harris zvavakaita kuti vakadyiwa vakakonsidha vakataura kuti vachaita kuti pave netransfer of power. Zvinotadzwa kuitwa nevamwe vatinoziva vekwana mavaza vekuZimbabwe, chikoro chikuru chandofungidzira kuti vanhu veZANU PF nana mavaza vanofanirwa kudzidza. Touya panyaya yekupemberera, aiwa tese tiri kupemberera. Makaona mukuru wemaCitizens President Chamisa vachitaurawo vachipemberera vachikoropotedza President Trump nekukunda kwavakaita. Isu seMaCitizens emuZimbabwe tinoshanda zvakanaka nemaDemocrats nemaRepublicans. Vose vanoziva hondo irikurwiwa nevana veZimbabwe. Kune munhu ari kutyora kodzero dzevanhu. Zvese izvozvo hurumende yeAmerica inenge ichiona. Ivava mavaza vari kubva vashoropodza hurumende yemaDemocrats vachitaura nyaya dzemasanctions.
Vamavhaza, muri kutaura nyaya yekuti vaTrump munofungidzira kuti vanozobvisa zvirango zvamune zvakatemerwa nyika kana vanhu vakatemerwa zvirango. Tinoona kuti munguva yavakambenge vari mutungamiri muna 2016 kusvika 2020 vakawedzera zvirango kana kumutsirudza zvirango zvamuri kuti zvibvise izvo. Munoona paine shanduko izvo?
Pachava neshanduko huru nekuti makatarisa kuti vakakawedzera zvirango vanga vasina kuona kuti hurumende itsva yapinda ichamira sei. But vasati vabuda kana mukurangarira mashoko avo vakataura pamusoro peAfrica zvichitaka Zimbabwe, vakati vari kuona kubudirira kukuru kuwirana kukuru nemutemo yekuti iwo havana chikonzero chekupindira munyaya dzekuAfrica nekuti Africa yaakugona kuzvimiririra. Saka tinotarisa kuti iko zvinezvi vadzoka vanyatsoona vari kunze, vanyatsova mashuwadi, vaona kuti munhu anga ari kutungamira hurumende yavo munhu anga ari kuita basa rekutsvaga miromo uko neuko. Nekuda kwaizvozvo vachange vachibvisa zvirango izvozvizvi.
Vadzokora, pindai tinzwe hanzi vanotarisira kuti zvirango zvavanogara vachingoti zvakatemerwa nyika zvichabva zvabviswa nekupinda kwavatrump.
Kutaura kwemunhu asingazive, ndogara nichitaura kuti Dr. Mavaza vanozviti dokta asi vanotoda kudzidziswa. Regai ndivadzidzise ipapapa. Hurumende yeAmerica ihurumende inokoshesa kodzero dzevanhu. Hakuna nyika inokoshesa kodzero dzevanhu kupfuura America. Saka kana vachiona zviri kuitika kuZimbabwe vanotsamwa. America haidi mhondi, haidi kushanda nevanhu vanoponda, vanongosunga vanhu madiro vasina mhosva. America haidi kushanda nevanhu vanoba, vane uori, vanotambudza vanhu vavo. Haisi America yoga, nyika zhinji dzekuno kumadokero hadzidi vanhu vakadaro. Saka zvavari kutaura izvo zvekuti vaTrump vachazodai, chero kukabva president kudenga akadzika pano, anongosvika achitaura kuti Zimbabwe zvamuri kuita izvo zvekusunga vanhu vasina mhosva, zvekuponda vanhu, zvekuabducta, regedzai. Mukaregedza hakuna chinhu chinozonzi zvakare zvirango zveupfumi zvinouya kwamuri. Saka panyaya iyoyo, as long as Zimbabwe ichiramba ichisunga vanhu sezvavari kuita izvozvi, ichiramba ichiponda vana veZimbabwe, ichiramba ichitambudza vana veZimbabwe nekuba neuori hwavari kuita muZimbabwe, hakuna chinochinja nemarelations avo neAmerica, zvisinei kuti president auya ndeupi.
Dr. Mavaza, hanzi, visai zvirango zvamuri kuzvitemera imi zvehuori kutonga nedemo kutyora kodzero dzevanhu. Munoti
aiwa uku kurwara kwatsvukora nevamwe vanodaro. Zimbabwe inyika inochengeta mutemo. Hatitongi nedemo, totonga nebumbiro remutemo rakasarudzwa nevana veZimbabwe. Uyezve hatina vanhu vanodzvinyirirwa. Munhu anenge abatwa kana kusungwa muZimbabwe haaendeswe mujeri reZanupiefu. Anoenda kudare rinotonga nyika pamusoro pemutemo yemuZimbabwe. Kunyange nyaya yake iri yematongerwo enyika, saka izvozvo zvadzokera zvido zvinoita kuti Zimbabwe irohwe nezvirango zveupfumi zvekunyebera nyika yako, nyika yechizvaro. Handione kuti vadzokera vachine mwoyo here vanobva vanyeba kudaro kuti nyika ishorwe, nyika ikuwadzwe. Masanctions haasi kuuraya Zanupiefu, haasi kuuraya Mnangagwa, ari kuuraya vana veZimbabwe vari mugrassroots, vari kumusha, vari kushaya mishonga kuzvipatara.